manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera zvitatu 2017 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti ezvinenge zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Izvozvo zvinototishamisa nekutyisa pakuti vamunangagwa vanofanira kunge vachiziva kuti bumbiro remutemo rakanyatsojeka haritomborina kana ingada kutsanangurwa. Purezidenti vakwanisita makurukota anopfuura mashanga.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvemitemo yoshora vamunangagwa nekusatevera bumbiro remutemo pakusarudza nhengo dzedare remakurukota.
Andipoti pane rimwe randati ndatorerwa ba. Ndichazosangana navo panotanga basa unofunga mazuva ari kutera yavachandiudza. Havasandi vandipa kuti basa rako rakamira dai rakadaiwo.
Asi vakambosarudzwa kuva gurukota rezvemitemo vaChristopher Mutsvangwa vanoti hakuna zvakawanda zvachinja pabasa ravo.
Vazhinji vevarimi vedu vari kukanganisika zvikuru nenyaya idzedza yatinoti draft power kuti vazokurimisa tichitarisa pamusoro pematrakta kana kuti vari vendimabiko vachibetserwa nemombe
varimi vanoti kushaya zvekurimisa kuri kuvadzosera mashure mubasa ravo iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatyora bumbiro remutemo nekudoma vanhu gumi vasiri muparamende kuti vave mudare ravo remakurukota. Mudzidzisi wezvemitemo paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Lovemore Maduku vanoti vamunangagwa vanofanira kudoma vanhu vashanu chete vanofanira kunge vasiri nhengo dzedare reparamende sezvinofanirwa kuitwa pamutemo. Vanhu gumi vakadomwa navamunangagwa vasina zvigaro muparamende vanosanganisira vaChris Mutsvangwa, Eyamashao Perez Chiri, Major General Sibusiso Moyo, vaJoshua Malianga nevamwe. Asi vamunangagwa vakazobvisa vanhu vana ndokusara paine vanhu vatanhatu izvo zvanzi navamadhuku vachitaura naRachel Toe Studio 7 hazvisi pamutemo.
Izvozvo zvinototishamisa nekutyisa pakuti vamunangagwa vanofanira kunge vachiziva kuti bumbiro remutemo rakanyatsojeka haritomborina kana ingada kutsanangurwa purezidenti vakwanisita makurukota anopfuura mashanu anenge asiri
tiri kuona zvakare kuti vanenge vaedza kuda kugadzisa nyaya iyi ndobva vabvisa vanhu gumi pamakurukota avakadoma asiri muparamende asi pari kusara zvakare paine vatanhatu chii chiri kuitika
kungoramba kuvanhu akanga tachiramba ichingokanganisa zvinotaridza kuti tosuka mashandiro avari kuita haasi munhu anonyatsoziva zvaari kuita pamutemo chaipo chaipo saka zvavari kuda kuita izvo hazvisiriri zvinodiwa nemutemo webumbiro remutemo rebumbiro remutemo rinongodawo kuti ana purezidenti vaite vanhu vanogondeka vari onest saka kana zvichirambidzwa kuti hauiti maminista anopfuura 5 asiri muparamend ndikuzosimuka wava kuti ndine chinonzi special advisor ndine chinonzi consultant ndine chinonzi personal assistant zvezvakadaro izvo inzira yekuda kutiza bumbiro remutemo uye bumbiro remutemo haritiziki nenzira dzakadaro vanenge vakukanganisa vanofanira kunyatsoronga vatende vashande nebumbiro remutemo zvinokwanisa kunge zvichikonzerwa nemapindiro avakaita kuti zvakawanda zvisina kuteedzwa mutemo saka kana nyika iyeye auda kuramba ichienderera mberi hazvina kunaka kunyika yedu yese
ndokubvunzai mubvunzo wekupedzisira Professor Maduku tiri kuona kuti pane bazi rezvekubudiswa kwemashoko ranga rapiwa kuna vaChris Mutsvangwa ndobva vabviswa sezvo vari munhu asiri nhengo yeparamende tingaone here vamunangagwa vachidoma rimwe gurukota zvakare kuti rimirire bazi rezvekubudiswa kwemashoko
pane zvinhu zvinhu zvinokwanisa kuti vaa kudoma kunge munhu ari muparamende izvezvo kuti aite Kurupota hilo. Wawaita kuu pavabisa wadoko na wakaisa wa masu. Na wakaisa huko wakaisa nifunga ndi Petronella kuleba. Naka wano kwa nifungu chivita hizo. Asi hoi mwenzile ya wani kwa ndao kutarisa ndiye kuti wano kwa nifunguti iyo bazi reje information. Ronzira bazi remu office ya president. Kwenye munu ya wani kwa ndiye special advisor to the president yu. Anakisi sangwa. Kumweja iyo ma minister of information. As last night minister. Special advisor wa president. Anodila neje information.
Professor Love Momadugu, vanodzidzisa mutemo paInvest of Zimbabwe uye vari mutungamiri webato reNCA, vanga vachitaura vari parunare muHarare naRachel Towe Studio 7. Zvichakadaro, vamunangagwa vagadzwa zviri pamutemo saChancellor weMidland State University kuGweru nhasi. Vamunangagwa vatendwa neUniversity iyi nemabasa avakaita mukuvambwa kwayo uye mukuitsvagira rubatsiro.
Vatereri ve Studio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave, ne 6080 shortwave, mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Dunure Mashonaland West mbatore ZANU-PF raramba kuteedzera mashoko emutauriri webato vaSimon Kaya Moyo ekuti nhengo dzebato dzimbomira kudzingana kusvika Congress yebato yaitwa muna zvita. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mukuratidzira kwavo kusateerera mashoko ava Moyo, nhengo dzebato iri muchinhoi dzarambidza vaEfrem Chengeta kuti vatungamire musangano wanhasi vachiti vaziyambe ziyambe vatungamire. Vachengeta vainge vafanogadzwa kuti vabate matomu nevaimbove mukokeri wemusangano vasezi yakasukwere apo vakambomisa basa iri vaziyambe ziyambe vachivapomera mhosva yekuita zvido zvechimwe chikwata chaitsigira vave mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa cheTeam Lacoste. Vakaya Moyo vakati chisungo cheCentral Committee chemusi 19 mbudzi chekuti nhengo dzainge dzadzingwa muna 2014 dzidzoke mubato chainge chisati chatambirwa neExtraordinary Congress yebato kuti uve mutemo. Vakaya Moyo vakaudza nhengo dzebato ravo kuti dzimbomira kuzvipa zvigaro vachishandisa chisungo cheCentral Committee. Asi nhasi nhengo dzebato iri dzinonzi dzachishidzira vachengeta kuti vadzosere masimba kuna vaziyambe avo vatungamira musangano. Hatina kukwanisa kubata vachengeta sezvo tanga tisinganyatsunzwana naparunhare. Vaziyambe vataura pachikuru vakati havana kuzvidza vaMoyo asi kuti vatevedzera zvavakanzi vaite nebazi guru remusangano pakati pemaCongress reCentral Committee iro rakatura chisungo chekuti vose vakadzingwa mumusangano zvisina tsarukano kubvira muna 2014 vadzokere mumusangano pazvigaro zvavainge vanazvo. Mukuru wevechidiki uya pinda musangano wanhasi aiva akadzingwa vavengai musengi vanoti zvaitwa zviri pamutemo sezvo zvaitwa sezvakatarwa neCentral Committee uye vakasarudzwa nevanhu.
Inini ndiri munhu akasarudzwa nevanhu, saka vanhu ndovandidzora vachitevedzera decision yakabva kuCentral Committee because ndodaro guru.
Vamusengi vanoti hapana chikonzero chekumirira Congress sezviri kutaurwa navaMoyo sezvo Congress isingasarudze nhengo dzedunhu.
Congress haigadzi maprovincial members. Saka ndiri kutevedzera decision yakaitwa neCentral Committee. tangoshitambira ndokandatoka pa position yandanga electo nevanhu.
Musangano wanhasi wapindwa nenhengo dzakawanda dzainge dzakambodzingwa mumusangano dzinosanganisira vaChristopher Mutsvangwa, mumiriri wechegutu mudare reparamende, vaTexta Nduna vadzoserwa pachinzvimbo chavo chakare chekuva mubati wehomwe. Mune imwe nyaya, vaMutsvangwa avo vakambodomwa kuita gurukota rezvekuburitswa kwemashoko vakazunzi vave chipangamazano muhofisi yavamunangagwa, vanoti havasati vataurirwa nezvemashandiro avo.
Handipo kuti pane rimwe randati ndatorerwaba ndichazosangana navo panotanga basa unofunga mazuva ari kutera yavachandiudza. Havasati vandipa kuti basa rako rakamira dai rakadaiwo, asi handipo kuti nderimwe randati ndatorerwaba.
Extraordinary Congress yeZANU-PF iri kutarisirwa kuitwa kubva musi wa12 zvita kusvika musi wa17 zvita muHarare. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndine Ata Chigoriwa.
Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveupfumi, nhasi tine hurukuro nemukuru wekambani yePickford Management vaAlbert Manizvidza nezvedanho rakatorwa neIMF kuti itumire nhume dzayo kuZimbabwe kuti dzinoziva kuti bhanga iri ringabatsire sei hurumende yemutungamiri wenyika mutsva vaEmerson Mnangagwa. Ngatinzwei hurukuro rataita navo.
IMF painouya inouya nepaviri. Pekutanga IMF painouya napo ndepe kupa nyika zvikwere. Chechipiri chinoita IMF ndechekuti inobatsira nyika kugadzira kwemapolicies ekuti upfumi hwenyika hubudire zvisinei nemari. Saka IMF inoshandisa vanhu vaya vainavo vane njira dzepamusorosoro kutaurira nyika kuti kana muchida kuti upfumi hwenyu hudai madii kudai. Isingamanikidzi, inozongotaura zvinji kuti idai kana ichikupai mari, asi kana iri panguva yekuda kukudzidzisai kuti idai haikupii zvokuti inenge ichikokuraidzai kuti torai nzira yakadai mukadai zvimwe nguva zvingachinji. Saka ndo painouya napo pari paviri ipapo IMF, pakudzidzisa nekuratidza nyika kuti ifambe zvakanaka uye zvinokupa mari. Saka zvinenge zvavakunyika kuti inoda kupuhwa mari here. Kana tipuwa mari neIMF, mari yacho inenge ichiuya nematanho api? Or IMF vanoti IMF tudze kuti toita sei kuti tibudirire senyika. IMF yobva yaona kuti okay, tinofunga kuti mukadai nyika yenyu ingabudirire.
Tichitarisa panyaya yeZimbabwe nezvikwereti izvi, tiri kuona Britain yakati inogona kubatsira IMF makore apera yaimboti Zimbabwe inokwanisa kubhadhara zvikwereti zvayo ikakwanisa kunyatsobata zviwanikwa zvayo zvakanaka. Munoona sei nyaya iyi? Zimbabwe inofanira kukanganirwa here chikwereti kana kuti inofanira kutsvaga nzira dzekubhadhara?
Zimbabwe chainga tete ndechekutaura nevanhu vane zvipo zvayo kuti yobhadhara sei pane kukanganirwa. Handifungi kuti kukanganirwa chinhu chakanaka, nekuti Zimbabwe inyika inoto iyo pachazvo yeZimbabwe inozoona senyika yakabudirira. Zimbabwe inyika ine zvitengeswa zvakawanda. Zimbabwe inyika ine vanhu vakafunda. Zimbabwe inyika ine maindastry. Zimbabwe inofanira kuzvimirira ibhadhara zvikwereti zvayo. Chaingatira ndechekunogara pasi nekuti kuti tobhadhara nemutoo upi. Kuti ikakamirwa zvikwereti zvayo handioni sechinhu chakanaka chose, nekuti zvinozoipa zita rakaipa kumberi uko kana yakuda zvekuzokwereta, nekuti vanenge vakuti nyika iyi yakambotadza kubhadhara chikwereti chikazoregererwa. Saka tikaipa mari zve inogona kuzotadza kubhadhara chikwereti saizvozvo.
Mukuru wekambani yePickford Management vaAlbert Mandizvidza vari parunare kuSouth Africa. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tine hurukuro nemukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria nezvemamiriro akaita zvinhu panyaya yekurima.
Iko zvino izvi nemvura yakanaya iri kunaya, varimi vazhinji vatanga kupinda muminda yavo. Kune vamwe vakanga vasati varima vaita yatinoti land preparation, nenyaya yekuti pasipati nyorovei vaakugona kuti vachiinda kunorima.
vazhinji vevari medu vari kukanganisika zvikuru nenyaya idzedza yatinoti draft power kuti vazvokurimisa tichitarisa pamusoro pematrakta kana kuti vari vendima duku vachibetserwa nemombe. Kuri kuita dambudziko ikoko rokuti vamwe vanenge vasina zvibatiso nezvishandiso zvakaita saizvozvo. Saka kumirirana nekurimirana nekuti zvose izvo zvichatorawo nguva. Uyewo mwaka wedu watinonokei kana tichitarisa manaira anotiita mvura. Mvura yatinonokei gore rino, asi izvi varimi vakanga vakaziviswa kuti ndizvo zvichange zvakaita mamiriro emwaka. Saka mafambiro azvo ndiwayo kuland preparation. Tingati isusu pane zvikuri zvekudzvara takatarisa nyika yose, tinoona sokuti pari zvino taita 40-50% yekuti vanhu vanga vadyara. Ruzhinji ruchiri pakati pokutsvaka mbeu nekutsvaka mafertilizer apasi anga achishayikwa nembeu dzacho, tichiitawo sedzinonetsa muzvitoro zvedu.
Yaamira sei nyaya yembeu iyi patakambotaura manga muchiti yainenge yanga ichiti dhurei?
Mutengo hausati wadzika zvachose, mutengo hausati wadzika. Chero zvazvo zviri pachena kuti mareti ayawo anga achiitika epamusika wekunzoko anga ari kuenda achidzika, asi mitengo tingangoti in general mitengo haina kumbodzika kubva paya payakanga yokwira. Namafertilizer yezvino akutopfuura patakakurukura taimu yatakataura iya, taitaura zvema $47, yezvino tatopfuura pa$50 kune dzimwe nzvimbo nenyaya yekuti fertilizer yacho haisi kuwanikwa. Nhasi uno tatichiona imwe mbeu yakutanga kupinda pamaketi dzakaita sedzana Sitko anapanzi dzakupindawo zvekare pamaketi dzaitsvakwa dziya, asi mutengo uchiri mudenga zvikuru.
Totarisawo kuti iwo mwaka unoyu muri kutarisira kuti panga rimwewo chibage chakawanda zvakadii?
Mwaka unoyu waizotifambira zvakanaka dai zvinhu zvedu zvakaitwa nenguva, uyewo dai mvura yacho yakanayawo zvaya nenguva, pasina zvekare matambudziko atiri kusangana nawo ndabva kutsanangura iko zvino. Taizoitirwa zvinani, asi tiri kutarisira kuti mastatistics ndingange ndisina zvangu iko zvino, asi tinotarisira kuti kunei takatidzikirei pane zvatakaita gore rakapera.
Mukuru weZimbabwe Farmers Union Vapo Zakaria vari parunare muHarare. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Panguva apo nezuro pasi rose ranga riri kurangarira iro vanorarama neutachiwana weHIV AIDS, pazuva reWorld AIDS Day iro rinorangarirwa gore rega rega musi wa 1 zvita, mumwe mudzimai anogara kuTexas muno muAmerica anoti iye ari kushanda nevechidiki vari munharaunda dzakasiyana siyana kuedza kuvabatsira kuti vaende kuchikoro uye vakwanisewo kuwana mishonga. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti zvirongwa zvavari kuita ndezvipi. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Ndaitwa Molini Ziwira, ndakatanga community organization inonzi Orphans Guardian Angels mugore ra2010. Takashanda nevana kuchivi, kuzaka, Buhera, Rusape, Inyati Mine kuvabhadharira school fees, kuvapfekedza, vamwe wacho tichivaendesa kunana chiremba, vamwe wacho vanga vari HIV positive, vamwe wacho vanga vasiri mucommunity iri right, so taivabatsira nemacommunity leaders nevamwe vabereki nemapurisa. Zvinoitika panherera zvakawanda, vamwe vacho nemabase certificate chavo vanga vasina. Kwapera makore 7 tamumabvuku takuita welding, tida kutanga dressmaking. Also tinana pastor vatinoshanda navo vanobatsira vana. Tine macommunity leaders. Tinoda kukurudzira vanhu vari munzvimbo kunyanya kumarocation kwedu kunana Tafara kuti kana dai uri mukadzi wapasta, kana dai uri iri nebha yako uchiona kuti panexdo pako pane vana vasiri ku nyatseta upenyu wakanaka. Iwe just zvimwe zvino. Kupasadza kana ngo mutoro uchenda kuchechi ngo tande kuchechi. Kana kungo muti wo waswera sei kana paine kuchunga kuti ari kurwadziwa. Bvunza kuti zviri kumbofamba sei. Saka basa redu rekuti tichengeta nerari sire kungoti kubhadhara school fees. Kutoona kuti neutano wacho huripo here ari kuendera kunopiwa mapiritsi because nevamwe vatakatorasa vakashaika. Nekuti apa tapedza 4 years tichibhadhara school fees hatisi kuzova kuti mwana ane chirwere haasi kupiwa mapiritsi. Tozongonzwa kunzi mwana afa.
Tisi makafunga kutanga sangano iri mama nyanyobatwa nei.
Ini ndakakuro ndiri ndanisiri neresearch but ndakachengetwa na mbuya na sekuru. Mai vangu wangu ari munhu aishanda kuvarungu. Vanga vasina pekundichengeta. Anga ari munhu asina murume. Sekuru wangu hanzvadzi yavo vakanditora vakandichengeta kusvika ndisvike pakupedza high school. Ndakazosvika kuno kuAmerica. Ndasvika ndakaona kuti ndakanga ndichikwanisa kuti ndiye ndinobatsiro nerera nevanoshupika. Ndakasenza ndikaenda kuchikoro. Saka pari zvino ndakwanisa kutumidzira mari chibhadharwa kutenga mabhuku, mainformo nemhuri yangu vasikana vangu vandino. Vaviri tinobatsirana saka hachisi chinhu chandireta ndega ndine vamwe vandinoshanda navo mapasta ndine vamwewo vanovolontia vari mumaraini like zvinoshanda nawelder munhu ari mumaraini anozivo zvaanoita akati ai ngatishandei tese sisi tobatsira vana svo ndirakapera ndakanzwa kuti mwana mumwe ari muwelding akatounza equipment yekuchikoro kwavo madeski akatoawelda kwaadzosera zvakare kuchikoro. Saka kune nyaya dzakanaka dziri kubuda. Saka chandoda kukurudzira ndechekuti dambudziko renherera tinowanzofunga kuti zvinoda kuitwa nemunhu ane mari chete. Asi dzimwe nguva rudo sezvakaitwa nasekuru vangu vakanditora because zvazviri zvekumumusha. Dai varamwa vakangosiya vakati hakazviitirei asi vakanditora vakandichengeta. Ezvinezvi ndinovachengetawo nekuti ndakwanisa kuvachengeta. Saka ngatiitei kuti dambudziko risati rabuda vana vedu vasati vapinda mastreet. Isu semhuri unofanira kuzoti kuti ko mwana wanhinga ari kupi. Zvazofamba sei tobatsirana kuti vana vasapinde mastreet. Mastreet mune vana vari kubatwa chibharo vaine 6 years. Zvakawanda zviri kuitika zvekuti hazvipedzwe nemari asi zvinopedzwa nerudo. Saka mari tinoidawo kuti tibatsirwe but I think dambudziko riri mumastreet umu idambudziko rekuti munhu wese ngaave ari involved. Kana uri hambuya, tsiura. Kana uchikwanisa kubikira bikira dzimwe dzenguva ngoda kutaurwa ne because inini pandaimbodzingo kuchikoro ndakutofunga kuti ndakakura nguva yakanaka because ndakwanguru ezvinezvi pamwe ndaizongotega ndiende kumagrosa magrosa kuya ndakubatwa chibharo ndakupiwa chirwere saka ndingati mwana anochengetwa ne village yese saka ngatibatsirane dambudziko iri harisi kuenda kuMozambique ndere mumusha medu muZimbabwe hama dzedu ngatidze kuti dziri kuenda here kuchikoro sisi vakafirwa vana vari kuenda here kuchikoro kana muri muraini kana muri mumaneighbor dambudziko ririko harisi kupera zviri kuto nyanya saka ndo zvatinoita uye zvoo tine dambudziko rekuti inini zvandinoita ndeita ndega nemhuri yangu zvakaoma.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvinotochikupai hurukuru yakaitwa naJonga Kandemiri muchirongwa Our Lives negamba renyika varugare gumbo nezviri kuitika munyika nenyaya yekupidigurwa kwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro.
Danu rakanaka Jonga. Ndinofunga zvinhu zvinofanira kukudziwa nokuti tanga tava neproblem kuti hatichazivi kuti zvinhu zvedu zvakamira sei. Asi kubva wakaita mukuru uyu zvinoita sokuti zvakatipa kamwenje mbijana kuona kuti kwatinoenda ndokupi. Chiguru chiripo ndechekuti ivo vakaita izvozvo vecentral committee vakapasa resolution iyoyo havasati vanyanyisa kuclarifya kuti vanhu vanozoshanda sei. Nokuti toana mastatements ari kungobuda mamwe anotiyo vanhu avandiri kuzvipa mapozishini kana nzvimbo musangano anda gaivhi yokutiyo kwakadzi vanhu ngavadzoke. Saka tichazivi kuti chaiko chaiko ndechiita. I think chinodikamwa ipapo iclarification kuitira kuti vanhu vanoda kuuya kana vanoda kudzoka vadzoke uye kuti vazive kuti vanodzoka vakamira sei. Saka ndingangoti ndiyo problem iripo but zvinodzizika nokuti ndinoona sokuti hurumende itsvai kana kuti mutungamiri mutsva uyu womusazado ari bhizi nokugadzira hurumende yake makurukota ake ehurumende yake Sakuda ana kunambo yekuti ambe aidzo kuona kuti kumusangano kwakamirasi. But ngawo ndiyo problem iripo but haisiri problem yakanyaidza kura. Ndokuga problem ikangofukanirwa kudzose.
Toti mazo jekeserwa sezvamuri kutaura izvozvo vagumbo. Tingaona here muchizodzokera kuZANU PF?
Andivoni problem ingavapo nokuti zviripo zvachona ndozvokutika takanga tadziwa nomukuru kuti ndoda kumupadukira toda kumuitore yamasimba izva dziri dema dzataridzika kuti inema even pajaya new president. Saka andivoni problem iripo asi ungoti toda kuti tihwisise hamudi kungoti mungoenda zvokuti munongozvipoza musangano hazvisati zviri right. Tinenge tichida kuti kuve neclarification kuti vanhu vagoziva zvokuita. Saka handivoni kuna maproblem akakura because ZANU yanga yagara iriyo musangano wedu for over 40 years and takangozokanganisika ipo pato patapa pa 2014. But zvisinei ndinofunga nokuinda kwenguva zvichagadzirika tinoda kuti takabira sei.
Kuuyawo iyo kushanduka kweutungamiri vagumbo imi makakutambirawo sei?
No, chinhu chakanaka zvikuru nokuti iyi vanhu vanga vatambura ka jonga vanhu vanga vatambura haikuona kuti ungati vhini kungatongogoinyika vanhu vachingoti parali naparali unotukwa masoja anotukwa varume vakuru vanotukwa iye new president wedu Mnangagwa unongotukwa. So nyaya yedu yanga isati yakamira zvakanaka. Vanhu vanotambura mari mumabhenki hamuna kana kutumirira maqu but akunesa munowana so and so. Saka zvinhu zvanga zvisati zvichakanaka munyika. Saka isuti takafara zvikuru kuti pakaita intervention yamasoja iyi yakaitika iyi.
Vagumbo munhu angagara achingonongedzwa muZANU PF kubvira munguva yehondo. Tainzwa vagumbo vachinzi vaida kupandukira utungamiri muna 2014 ndo zvimwe chete izvozvo. Vagumbo vangaregerera here vamugabe panyaya iyoyi?
Handidi kunyepa kuti ndingangoregerera nanike nokuti vamugabe vakatigwadza zvikuru. Upenyu hwedu hwakakangaishiwa zvikuru sana vamugabe. Hakusiri upenyu hwangu hwega. But upenyu hwavanhu vazhinji muna 1977 kuna vakomana vakasungwa vachinzi vada kupandukira vamugabe. 1978 kuna vamwezve vakasungwa vakaita sesu tichipidzwa makomba. Iko zvino ukazouya futi namai Mujuru vanatsvangira vese vaivenzi vanopandukira va. Saka zvinhu zvinonetsa zvikuru. Saka hazvisiri izvi kuti mungokangamwira munhu. Zvinorema wena. Zvinorwadza asi kuti sehuman being unozonzwira mumwe munhu urombo uye somunhu wangaita saivo vamugabe kuti munhu wakura unongonzwawo tsitsi kuti vedu kuda dzimanhambovo pakakangaisiwa but tinenge tisinganyaisi kufara. But human beings I think it is necessary kuti vanhu vakangamwirane. Zviri important kuti vanhu vakangamwirane. Saka ndingangoti hangu in short kwakakangaisiwa kuda let us say bygones be bygones totaridzira zvamangwana. Zviri important kwatiri zvipi zvamangwana ndo zvatiofunga kuti zviri important.
Aiwa tinotenda zvikuru jonga nekutipa chirongwa ichocho upenyu hwedu our lives. Vatereri sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Imwe nyanzvi munyadzi zvemutemo inoshora muutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nekusatevera bumbiro remitemo renyika kunyangwe ivo vari gweta mukusarudza kwavakaita dare ravo remakurukota. Asi vakambosarudzwa kuva gurukota rezvemitemo vaChristopher Mutsvangwa vanotiwo hakuna zvakawanda zvachinja kwavari kunyangwe hazvo pave nechipangamazano kunyangwe hazvo vanzi vave chipangamazano muhofisi yavamunangagwa. Varimi vanoti kushaya zvekurimisa kuri kuvadzosera mumashure mukuti vagokohwa pakuru gore rino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti munenge minesu zvakare mangwana. anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munaudze isindebele.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mtwaga zomuhle isikhathi 7:30. Olamukela emweni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 2 kumpalakazi 2017 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umcebisi kamongameli Mnangagwa umnumzana Chris Mthwangwa uthi uMnangagwa wazama ukubumba uhulumende womanyano lebandla leMDCT kodwa umkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai wavimba limizamo ngoba esithi laye wayefuna isikhundla. Abazali lababalisi bathi bayathokoza ngokuxotshwa kobe ngumphathi ntambo wezemfundo yaphansi kuhulumende umnumzana Lazarus Lokora. Sixoxa njalo lencwethi kwezokulima kuhlelo lwezemaphandleni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umcebisi kamongameli Emerson Mnangagwa umnumzana Christopher Mthwangwa uthi uMnangagwa wazama ukubumba uhulumende womanyano lebandla leMDCT ngokukhetha abaphathi ntambo abangamalunga aleli bandla kodwa umkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai wakwala lokhu esithi nxa engaphiwanga isikhundla wayengasoze akwamukele. Umutswangwa uveze lokhu ekhuluma labasekeli bezanu PF eChinoyi namuhla. Asenelisanga ukukhulumisana loTsvangirai kumbe iziphathamandla zebandla lakhe ngoba lolu daba ludaba esisanda kulwamukela. Abazali abanengi bathi bayajabula kakhulu ngokuxotshwa kobe ngumphathi ntambo wezemfundo yaphansi e-primary umnumzana Lazarus Lokora kuhulumende. Kubika uMavis Gama.
Umongameli Mnangagwa uguqule idale labaphathi ntambo bakahulumende wakhe waxotsha uLokora yena obeselesikhathi eside esolwa ngababalisi kanye labazali. Embikweni awethule lamhle kuseni umabhalane wedale labaphathi ntambo umnumzana Mishek Sibanda uthe umnumzana Paul Mavimba yena obengumsekeli kaLokora nguye oseziphethe esidukwini. Abazali abakhulume lalomsakazo bathe uLokora ubesebulela imfundo yakuleli ngakho bathi uxotsha wakhe yinto enhle kakhulu. Umnumzana Jenesane Intunga kwa ngomunye wabo.
Umbuzo ungaba khona babekeleleni ekhonapha lapha abatsha ababuya babuthola ukuthi bekumele etshintshwe. Kungasenani imbali kaLokora ezwakala thina njengabazali ayicaci. Abanye bathi ule njongo ekuletha ukuthi ngekuya kwesikhathi kube lokunye ukukhonza eZimbabwe esingakujwayelanga asithi kubi. Abanye bathi unje lalokhu.
Untunga kwa uchaze uLokora njengomuntu olobuqholo njalo onguntando kayiphikiswa obengalaleli amacebo abanye abantu. Amazwi kaNtunga kwa athizelelwe ngomunye njalo umzali umnumzana Trust TV.
Bembona ngani umuntu owadethaba adlulisa amalawulo lo. Ukuphuma kwakhe ukuthi ngithemba kuzabuyisela imfundo kusimo esisaziyo.
Uchililayo uthi bekuvele kuliphutha elikhulu ukuthi uLokora akhokhele ugatsha lwezemfundo.
Uphumisa sobala ukuthi uMnangagwa njalo ulalelile ukukhala okwethu njengababalisi ukuthi uLokora lo kasimfuni esihlalweni sokuba ngumphathi ntambo wezemfundo.
UMnangagwa ukhiphe njalo obe ngumphathi ntambo wendaba zezisebenzi umnumzana Clever Nyathi wafaka unkosikazi Petronella Kagonye esikhundleni sakhe. Unyathi lomnumzana Christopher Mchangwa kanye lomnumzana Joshua Malinga sengengabacebisi bakamnangagwa. Umchangwa ube ngumphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko ukhabhinethi eyethulwe ngumnangagwa ngolwesine. Kodwa wethulela inguquko ngemva kokunanzelela ukuthi ubephule isisekelo sombuso ngokukhetha abantu abangayisiwo malunga edale lephalamende abalichumi ukuba ngabaphathintambo. Umthetho umvumela abahlanu kuphela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Sixhume njalo isiphathamandla senhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Vusumuzi Mahlangu.
Thina njengenhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe siyawamukela lokho njalo sikubona kuyinto enhle ezadala ukuthi-ke imfundo yeZimbabwe ithuthuke ngendlela ebiyo yona ekadeni kungakangeni udokora ngoba nanzelela ukuthi umnumzana udokora lokhu abesekwenza besekuyikudiliva nje konke okwakhiweyo kusukela ilizwe leli lithatha izibuso kuze kube namhlanje ngoba sinanzelela ukuthi-ke ngecurriculum le entsha ube sevele-ke esediliva njalo ebandezela ababalisi njalo edala ukuthi kube lokukhonona kakhulu ebazalini nakubabalisi.
Kuyini okulethwe ngudokora elikhangelela ukuthi umphathintambo omutsha uPaul Mavima akwesule?
Ye, okokuqala esikhangelele ukuthi kwenzakale ukuthi-ke ngemva kokubhalwa kwe-curriculum entsha lezi besikhangelele ukuthi-ke kuzabizwa abantu ikakhulu labo esibabiza abaphatheke kakhulu kwezemfundo ukuthi-ke kuboniswane ukuthi-ke i-curriculum le inga kwakwa njani ebantwini njalo siyananzelela ukuthi-ke kucurriculum lapho okunye futhi okunye kuguquke yindlela okusekube sekufundiswa ngayo.
Ubaba uMavima eqala nje umsebenzi, kuyini elifuna aqale ngakho ukukulungisisa ukuze izinga lemfundo liphakame?
Ikuningi kakhulu okumele kwenzakale, ikakhulu kubanga labantwana abaseprimary. Yathola ukuthi-ke abantwana sebenikwe ama-subjects abamaningi. Ngikhuluma nje kathesi bakhona abanye abantwana akompo abathi nxa kunje wangcono bona bayekele isikolo ngenxa yokuthi-ke kuningi osokumele kwenzakale laphana osokudala ukuthi-ke kukhangeleke imfundo iyinto enzima kakhulu engenelisekiyo ngoba siyananzelela ukuthi-ke lokhu abakubiza ngokuthi ngama-task kuzifundo lezi kuningi kakhulu okungangokuthi umntwana wenza i-project or i-dissertation kuyo yonke i-subject ayenzayo. Okungenzakaliyo sibi lo muntu owenza i-degree kumbe ofundo eziphezulu e-masters akenzi ama-project amabili kumbe amathathu, wenza i-project ibenye kuphela.
Ukuthuthukisa impilo yenu njengababalisi kuyini elingathanda ukubona kusenziwa nguMavima?
Ye, okokuqala sizafuna ukuthi uMavima akhangelisise udaba lwe-Teaching Professions Council. Udaba lwe-Teaching Professions Council oliyilo esikhangelele ukuthi luncedise kakhulu ekuthuthukiseni impilo yombalisi emsebenzini. Udokora beseluthethe walufaka ekhwapheni walwenzulwane. Lokhu siyakusola kakhulu ngoba uhlelo lolu likhangelele ukuthi luhlanganise ama-stakeholders. Kumele luhlanganise abezemfundo, kumele luhlanganise abaqhathi uhulumende, kumele luhlanganise lezisebenzi ama-union ne-industry. Babe yibo abantu abaphathekayo kulokhu uthi-ke kwenzweni njalo luqhutshwe njani. Kodwa ebese sikubona lapha ukuthi-ke udokora beseluthethe walwenzolwakhe walufaka ekhwapheni engani ngolomzwakhe ayo lwesizwe.
Umnumzana Vusumuzi Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamasiko esintu kwele Botswana iSibanye Cultural Society iza kuba lomcimbi wokunanza abadlali benguqu abagoqela uPeter Ndlovu eGaborone kusasa. Nyakenye inhlanganiso le iqale ukunanza imisebenzi yabantu abaphuma ikakhulu emaNdebeleni. Kubika uMathini Ngwenya.
Umphathintambo wenhlanganiso yesimunye umnumzana Sifas Chuma uthi lonyaka babone uqondile uhloniphwayo umdlali olodumo uPeter Ndlovu labanye bakhe adlala labo uqembu leHighlanders uPeter Captain Oxonkomo kanye loDouglas British Mloyi. UJuma uthi leli lilanga lokunanza amasiko esintu lapho kuzadliwa ukudla kwesintu. Uthi induna umhlanhla yamangwendiweni oyintaba zinduna ozabe engumhlonitsha kulo mcimbi.
Douglas Mloyi, British Peter Nkomo Okso, sikhangelele loPeter Ndlovu. Lawa ngamagest esikhangelele ukuba ona. It's actually our culture says decide ukuthi every year sithi appreciate abantu bakithi asebebele contribution ku society. Khulu nje sizama nje ukuthi sikhulise amasiko akithi njalo ne identity nje abantwana lathi siselizweni lengasiwe singathi lose focus ngokuba semzini.
Omunye weZimbabwe kwele Botswana umnumzana Stanley Ncube njalo engumlandeli weqembu leHighlanders uthi uqondile uthi inhlanganiso ezifana lesibanye ziphe inhlonipho labo abafake isigaba semandebeleni ezingeni eliphezulu.
Siyajabula ukuthokozelela amaqhawethu nxa ihlonitshwa ngale indlela. As a country sibona ngani we are not doing enough, kodwa iregion nxa ibahlonipha ibanika i-recognition enje siyajabula kakhulu.
Nyakenye isibanye iphe inhlonipho kumadinda Ndlovu, uLawrence Phiri kanye lowezembali umnumzana Phathisa Nyathi. UJuma uthi njengenhlanganiso bakhangele okwenzakala ekhaya belethemba lokuthi isimo sizantshintsha njalo ukuthi bangancedisana njani ukuthi baqale amabhizimusi angabaphathisa ekhaya. Inhlanganiso yesibanye iyanceda amalunga alahlekelwe isihlobo kumbe kukhona oswele imali yokuyangcwaba isihlobo ekhaya. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 Sabron kwele Botswana.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlelo amshweshwe
Lamlela nampa bafubembula
Kuhlelo lwezemaphandleni namuhla se lomlimisi umnumzana Amandla Nkomo njalo sixoxa ngokulima njengoba sokuqalisile nje. Ngiyakwamukela kuhlelo Nkomo.
Ngiyabonga kakhulu mfowethu.
Vaphakathi kokulima abadala ungabaxwayisa uthini?
Abantu abaningi kathesi ngithemba izulu seline okweneleyo ukuthi balime njalo baqala ukuhlanyela. Kodwa into eqakatheke kakhulu ukuthi abantu bananzelele ukuthi izilimo zabo leze sezimilile zingakanani. Ngoba sithi thina kubalulekile ukuthi abantu bafake umvundiso kufertilizer ngendlela efaneleyo. Nxa uhlanyela abantu abenelisayo sithi kabafake u-compound D, behlanyele befake u-compound D, and then nxa kuyikuthi umumbu kumbe even amabele esefika kumbe edolo ubude, siyasithi thina abantu befake i-ammonium nitrate yakuqala. Kube sesithi ke nxa maybe umumbu usufike eqolo kumbe ususendlula eqolo usulande emahlombe, befake i-ammonium nitrate yesibili ngoba iyezanceda ukuthi nxa umumbu usutshakaza ube nokudla okweneleyo. Ngithemba ukuthi abanye njalo isikhathi sokuthi sebeqala ukuthi bayahlakula ngoba xa izulu lobe lisina kakhulu kuba lohlupho lokhula. So kubalulekile kumbe kuqakathekile ukuthi abantu bananzelele ukuthi ukhula ababuvumele ukuthi bugcine busehlula amabele. Ngakho-ke siyakhuthaza ukuthi abantu bengayekethisi ukuhlakula ngalesi sikhathi.
Kanti imvundiso akufakwa kanye kuphela nxa uqalisa ukulima laphana, ifakwa ibeningi ngezitage ngamahlandla.
Ye, kunjengomntwana omncane ukuthi nxa esanda kuzalwa ngithi kufanele amunye kunina. So-ke kubalulekile nje kuqakathekile ukuthi intanga yakho uthi vele uyifaka phansi ithole u-compound D. Then njengomntwana ukuthi nxa esengani uyakhula uqalise ukudlisa iporridge nalakho kunjalo, isilimo sakho siba lezidingo ezehlukeneyo nxa sisakhula. Ngakho-ke i-fertilizer asicwayisi abantu ukuthi uyifake kanye kuphela, kufanele uyifake ulandelela ukuthi izilimo zakho sezikhule ngakanani.
Kodwa umquba ufakwa kanye ngithi ngijayele ngithi ngale sivama ukufaka umquba siyawufaka nje laphana sesizalima sokuphelile kunjalo.
Ye, nxa ufaka umquba kuliqiniso lokho. Umquba ngesikhiwa sithi uyi-slow release fertilizer. Esikutshoyo lapho ukuthi ungawufaka umquba uyabuloku usenza umsebenzi wawo kancane kancane ngokuya kwekhathi. Ngakho-ke uwufaka kanye ngoba uzasebenza izilimo zakho zize zivuthwe.
zikhona izilimo ongakhuthaza abalimi ukuthi baziqhakathekise?
Thina siyasithi nje ukuthi nje abadala kwesinye isikhathi abalandeli izixwayiso zabalimisi. Kule ndawo lapho esifayiso ukuthi abantu bahlanyele umumbu ikakhulu, zindawo lezi ezithola izulu elinenge ezifana nalezi zasenkabazi usiye eMashonaland. Bona bangahlanyela umumbu lo esingathi othatha isikhathi eside sokuvuthwa ngoba uzathola amanzi isikhathi eside izulu lina kakhulu. Kuthi-ke kwelakithi emaNdebeleni nxa umuntu ezahlanyela umumbu isixwayiso sethu ukuthi akhangele inhlanyelo athengele esiyibiza sithi yi-short season variety. Kodwa siyaxwayisa kakhulu ukuthi nxa kusenza abantu bahlanyele amabele lonyawuthi, ngoba mina loke ngaba ngakenza-ke ngithole umnyaka lapho abantu abehlule kokuvuna khona inyawuthi kumbe amabele.
Hayi, siyabonga baba uNkomo Beka, kuhle ukuba lawe kuhlelo. Sile themba bazwile njalo bafundile okuningi abadala.
Hayi, nami ngiyabonga mfowethu, sithi phambili ngokulima.
Lolove kuluhlelo lwezemaphandleni silomlimisi umnumzana Mandla Nkomo.
Ngugama
namle
ngugama
namle
namle namshweshwe
namle la namba wafowembula.
Lizizwile izixwayiso zikamlimisi akuvukwe madoda kuyelinywa. Amalunga edalele parlamente uxolo sihlobo zami ngolwesine sibele nkulumo mpikiswano khonapha esigodlweni se-Studio 7 Voice of America sixoxa ngelakusasa leZimbabwe. UGibbs Dube uyalandisa ngokwenzakeleyo.
Lokhu kwethulwe kungxoxo mpikiswano eqoqwe ngumsakazo we-VOA Studio 7 Washington DC ngolwesine obuhlolisisa okumele kwenziwe eZimbabwe lapho sokulohulumende omutsha okhokelwa ngumnangagwa. Abahlonitshwa abakhulume emhlanganweni lo babalisa unkosikazi Arikana Chiwombori Kwawo obemele inhlanganiso ye-African Union, umnumzana Frank Guni webandla leZANU-PF, unkosazana Rutendo Mutsamiri wenhlanganiso ye-Women to Watch Network kanye nomnumzana Dan Moyo webandla le-MTCT. UChiwombori Kwawo utshele umhlangano lo ukuthi umnangagwa kufanele ukuthi abuse njengoba elembali enhle okumangalisayo kwezombusazwe. Uphinde wathi amabandla aphikisa elibusayo alakho umsusa esikhundleni nxa ekhonona loba nje engani amaqamuqamu.
Opposition in Zimbabwe, it is healthy for our democracy. So it is disappointing when we see what could have been a very effective Zimbabwean opposition just not getting itself together.
Kulungile ukuthi kube lamabandla aphikisayo eZimbabwe ukwenzela ukuthi ilizwe libe lozibusi ogcweleyo. Kodwa kuyadanisa ukuthi abaphikisa ibandla elibusayo kabenzi kahle. Siyasekela uhulumende weZimbabwe.
Umnumzana Dan Moyo, umgcinisihlalo webandla le-MDCT kwelemelika, uthe ibandla elibusayo likhuluma kakhulu lingenzeli uZulu akufunayo. Konke lokhu sijayele ukukhuluma ngakho emhlanganweni onje. Ibandla leZANU-PF lijayele ukubuya lapha lithi lizakwenza lokhu lalokhuyana, ligcine lingenzanga lutho. Lichitha isikhathi sethu lapha ibandla leli. UGuni obekhanya esekelwa kakhulu ngunkosikazi Chiwombori Kwawo uphinde wathinta udaba lwekukurawundi oluhlupha abantu beMathabeleland lenkabazwe.
The question of what happened in the 80s during the Kukurawundi period is going to be addressed within the appropriate forum.
Ukwenzakala ngesikhathi sombhuqazo weKukurawundi kuzalungiswa ngendlela efaneleyo kumandla leZANU-PF. Okhulume umhlangano lo usuphelile unkosikazi Sibongile Sibanda uthe udaba leKukurawundi kumele lulungiswe ngesiphangiphangi ngumnumzana Mnangagwa.
Kufanele axolise abantu bamaThebelele, they suffered. Ama families lost their loved ones. That is not a light matter. Isingeke siphonge ukukhohlwa overnight ngoba kwenzakala.
Uphinde wathi okwenzakala eZimbabwe okwamanje kungikhumbuza isikhathi ilizwe lithola uzibuse ngo-1980. Unkosikazi Mutsamiri ukhuthaze uhulumende kaMnangagwa ukuthi ahloniphe abasakhulayo ngoba bebekhangelelwa phansi nguhulumende kaMnumzana Robert Mugabe. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingo Kip Stube. Linjani mahlabe Zulu, linjani Zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m. 2 p.m. lawo 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 meter wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook ukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine.
Iskati 10 minutes to 8 o'clock untamba malong umsakazo wenu umsakazo we studio 7 oletulela izindaba ezimqotho ngeZimbabwe ebinga linjani sihlobo zami lijona njani Berengwa efilabusi kogodlwa yomnyama insiza kezi epaid bridge linjani Harare binga linjani kona ngapho hlobo zami kuyalinywa yini kunjani ukuchisa izulu lona liminjani echolocho gwanda nitswile buyani eplumtree kutichi kumachinge kunopemano kama dlambudzi kama ngubo kubuhe kumalopa kunabo basekulu munjani linjani hlobo zami Sigqiba ke uhlelo lamhlanje sihamba ngomasikandi emini lekuseni sibesilidlalela nje ingoma ezichiyachiyeneyo. Kathesi ngithengi lidlaleleke omasikandi ngoba silabo omasikandi eZimbabwe. Abafana bekhaya abadlala umculo mpela owezinga laphezulu. Ngozinja siyamluma lo uthi yena ithuna lami. Bakhona abasilobele incwadi njengokukhuthaza kwethu ngiphethe ingoma incwadi evela kuSmile uMoreno Ncube uthi yena ngiyakubingelela msakazi ngibingelela imuli yakomoremi ePlumtree empandeni ingoma uShongwe loba yipi Ncube ekaShongwe angiphathanga kodwa Ngiyathembisa ngizokudingela yona kunsukwana ezizayo kungaba kusasa phambi kwakusasa kodwa ngizosigcina leso sithembiso amahlola nyama enkundleni ingoma eshisayo ngumratha ingoma kasisa senkosi ingoma ayishaya ehaya iqembu le Highlanders esikamagebhu laphela lanxazi idliwa ziphose zarelegethwa lonyaka kodwa Siti pambili ngebhozo ibhozo ngenkani sisa senkozi yahlabela ke kamnandi lapho ingoma ayishayela ezika magephula iqembu le Highlanders. Incwadi ke ngingene emgodla godleni mbono ukuthi mphethe ekabani uKhoselihle Mbiba uthi yena ngiqale ngokubingelela kuwe msakazi ngibingelele ubaba ongizalayo uSimanga osebenzela ewange kodwa sibuya endimimbili elupane nomama unaka courage lokhulu uMadwala ngiyabonga lathi siyabonga mlaleli Khoselihle Emma Mbiba sigcine ngencwadi kaNkunzi encane sicela umhlongo uthi yena umhlongo in enhle imini gini bazakazi ngiqala ngokubulisa lina lonke bese ngijolojo emabhanda ngibulise umama nabo bonke abasekhaya komhlongo yimi isicelo sika ma ingoma alendoda noma yipi ku city elitsha ngiyabonga siyabonga mlaleli ngizosigcina njalo leso sithembiso ngiza kudingela yena uAllen kodwa okwamanje sithi phambili labo masikandi music ya composa chase maravina ngas nyobonga ngithini ngimuhoba rathi nyongoloza kubuya sasha kubuya sasha kubuya sasha what's that so how you doing Vela ngilesikhathi isicathulo sifuthele umnikazi ngiyakushaya ngengoma ngududule ngamaleri kuqhakazela umnyaka wonke ngamajananda sonke bashabulile abomkhulu labogogo ngicela ukuzumbululu kunini ngilindile woza nhlanhla philise busile abangilahlile amantombazana mina ngihluphekile mhlaba ngangikwenzeni wangithathela umama ngisamthanda niki kuzoba grand so blanda hluphele ubanisule kuyabheda langaphandle yangikhala ngabafowethu abahamba bachubadada kwamoshakala abanye basala eziswini jes marabina ngasinyobonga ngithini awunyoni yabelu awunyoni yamakhosi awunyoni yabesuluhi wozanhlanhla 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 ukwabarati eshaya umrata ingoma yakhe hlabela ke kamnandi lapha esihle bhune kudlalate lakhe elitsha bakwethu isikhathi kasisavumi ukubana siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili umcebisi kamongameli mnangagwa mnumzana Christopher Mtsangwa uthi uTsvangirai nguye owavimba ukubunjwa kukarhulumente womanyano kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo asihlanganeni kusasa ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.